That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwana na kana vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi, uri musi wechitatu, kukadzi 24, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti zvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rehutano rinoti vanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 2727 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 muzuva repiri nyika yose. Judiciary Service Commission inoti yatanga kuferefeta nyaya yekuti kune mumwe mutongi wedare repamusoro akadanana nemushandi ari pasi pake uye anonzi akazoburitsa mifananidzo yemutongi uyu asina kusimira. Dare reSenate muAmerica rinonzwa kwekutanga umbowo hwezvakatora nzvimbo pakurwiswa kweparamende nevatsigiri vaDonald Trump musuwa 6 ndira gore rino. Inzwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19 chakaparurwa munyika yose nemuvhuro chakapinda muzuva repiri nezuro. Bazi rezveutano richizivisa kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda iri vanosvika zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 2727 vakanga vabayiwa nhomba iyi pakasvika nguva dzeina masikati nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi kubva paparurwa chirongwa ichi pazviuru zvina zvine makumi mana nemumwe kana kuti 4041. Izvi zviri kuuyawo panguva yegurukota zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro wakare kuti hurumende yaunganidza mari yekuti itenge imwe nhomba inokwana kubaya vanhu mamiriyoni 10 senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana kana kuti head immunity. Amai Mutsvangwa vakatiwo bazi rezvedzidzo riri mubishi kuona kuti zvikoro zvinenge zvisina njodzi segadziriro yekuvhurwa kwezvikoro zvichitevera kudzikira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba vari kuBritain Dr. Edgar Munatsi vanoti chinhu chakanaka chose chakaitwa nehurumende chekutsvaga nhomba iyi kubva kumadzisavira akaita seChina. Asi vanoti chave kufanirwa kuitwa nehurumende kushanda zvakasimba nemasangano anoita zvemitambo pamwe nevaimbi kuitira kushambadza dzidziso pamusoro penhomba kuti ikwanise kutambirwa neveruzhinji.
Chekutanga ndoda kuti vajonga zvakakosha chinhu chakanaka chakaitwa nehurumende kuti vakumbirewo kune dzimwe nyika kuti vakwanise kuwanisa nhomba kunyanyanyanya sekuti vabaye vanoshanda muzvipatara kuti vakwanise kuramba vachitamba vanhu vari kurwara necoronavirus. Saka izvozvo tinozvikudza zvekuti manhamba evanhu vari kubvuma kubayiwa nhomba anoratidza kuti mashoma nekuda kwekutiwo pane zvakawanda zvanga zviri kutaurwa tichiri kuona kuti pane dambudziko rekuti vanhu vazhinji vari kutya kubayiwa nhomba nekuda kwemashoko mamwe avari kunzwa vamwe vacho ari kubva kuzvisvondo mamwe anobvawo kungotaura nemameseji ari kungotenderera musocial media. Saka tinenge tichikurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kushinga chaizvo kuti vatsanangurire vanhu kuti zvakakosherei kuti vanhu vabayiwe nhomba iyi uyezve kuti kupa umbowo hwekuti nhomba iyi haina dambudziko raingakonzera kunze kwekutongobatsira chete pakurwisana nechirwere ichi. Saka izvozvo zvakakosha zvinoda kuti zvitsanangurwe kuvanhu nemutauro wavanonzwisisa uyewo kubatana nemamwe vangava vaimbi vamwe vanoita zvekuekta madhirama kuti vakwanise kuisa meseji iyoyo kuchisvike kuvanhu kuti vanhu ngavabayiwe nhomba nekuti zvakakosha kuti tirwisane nechirwere checoronavirus. Tiri kuona izvozvi kuti tave pachidanho chiri nani manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus ari kuti achidzika. Saka zvakakosha kuti tibatsirane zvese malockdown nekubayiwa kwenhomba kuitira kuti tikunde dambudziko iri.
Tinoona kuti dzimwe nhomba Dr. Munatsi dzinomanikidzwa kubayiwa vanhu kubira tichikura taingu zi wakuti munoto umani kizuko kubaiwa nomba. Asi nomba ilikunzi wanoda roo kubaiwa. Zino batira erezo.
Ndika ngoti dano kuti wanita zero kubaiwa. Ndofunga munga wana kuti ninye kuti wanu wajinji wanga wajichema chema. Wanu wajinji wajikunzwisisa kuti nomba ili aina adamus kura isha konzile ili. Saka tingati pamwe urumende katora dano yoro nekuda kukuti wanu. Wasati wanyesa kunzwisisa kukusha kwe nomba. Asi. Tingangoti zaitika mazwa maira mfura, muswe mfuro na nchipiri. Zunora kizakuti wanu kuna kuzuona kukosha kwa zune kuti. Taona wana mkoti sana chiremba wa jinzi wa chenda pambiri. Kuratiza kuti zune zaka kosha uye zune kuti wanu kuyimba ni nombai kuti haina shudamu zikula ino konzira. Nikuti wana mkoti sana chiremba. Ndiyo wanu nyeza kunzwisisa kuna kwa zune. Saka shuka kosha kuti iso zoo. Mashokwewa ya ashuki kurishenji kwa Zimbabwe kuti wazu nzwisisa.
Tanzwao kuti urumende ya isa parutui mari inokwana kuti inge ichi tenga nomba inokwanisa kubaya wano 10 million kana mamilioni 10 kuti paiku ya wari kuti head immunity. Munoona ere iwo mamilioni haya achizosikwa ne mafambira arikita nyaye nombai.
Ndikangoti dambudziko rangato ripo parizvino nderekuti kutowanika kwenhomba nekuti tinoona kuti nyika zhinji dzekumadokero dzivane mari vamwe vacho vakatenga nhomba dzakawandisa kudarika izvo nevanhu vavainawo mapopulation yavo. Saka dambudziko chiti nderekuti nyika dzedu isusu kumaodzanyemba vazhinji nekuda kwekuti vane mari shoma vakatangirwa mukunegosieta nemakambani ari kugadzira nhomba idzi. Saka ndambe mzuko chaiyo hombiranga nitorite kushai kwa nomba. Tinovimba kuti kana hurumende ichiti mari yavepo yekutenga nomba zvino zvakanaka nekuti kana vakanga vakwanisa kuwanawo nomba vanhuvobai wanguva iripo nekuti mukatarisa kuti nomba yavakapuwa nechina haina kunyaya kuwanda 200,000 chete uyezve rangarirei kuti nomba iyi inobayiwa kairi saka kureva kuti inokwanisa kungobayiwa 100,000 saka zvakakosha kuti hurumende izame zvezvainokwanisa kuti vawane nomba dzakawanda munguva shoma inotevera kuitira kuti vanhu vanenge vabayiwa nomba vasazoshaya dhosi repivi nenguva yakatarwa yacho yavanofanira kumawana nekuti izvo zvinogona kuzokosesa matambudziko saka zvakakosha kuti kana mari ichinzi ivepo vawanewo kukasira kunegosheta nevari kugadzira nhomba kuti vawane nhomba dzinokwana kuti tisvike pahegimini pachauruwa.
Havanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain Nestudio 7. Zvichakadaro mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchidzikira zvakakosha kuti vanhu varambe vachizvichengetedza sezvo chirwere ichi chichiratidza kuti chinokwanisa kudzoka chero nguva. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata varusike.
Hongu zvinofadza kuti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere checovid-19 huri kudzikira. Asi toda kupa yambiro kune veruzhinji kuti hatisati tabuda mudambudziko recovid-19.
Ko sei muchidaro?
Nekuda kwekuti isu senyika tine dambudziko guru rekushayikwa kwezvishandiso zvekuwedzera uwandu hwevanhu vari kutestwa kubva kuchirwere checovid-19. Saka tikada kutarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa hunogona kuratidza kuti huri kudzikira. Izvo zvinogona kukodzereswa zvekare nekuda kwekuti testing capacity yedu senyika chiri yakadzikira pasi zvakanyanya. Topawo zvekare yambiro kune veruzhinji kuti Zimbabwe tichiri takatarisanawo zvekare nedambudziko ringakwanise kungotiviga rethird wave.
Muchitarisa kupararira kwechirwere ichi munyika mungati Zimbabwe iri pachidanho chipi?
Iye zvinezvi tichiri musecond wave yecovid-19 transmission. Saka dambudziko rethird wave rinogona kutouya rine hasha inodarika yatiri kuona pari zvinezvi yesecond wave yatakatarisana nayo. Saka kuti tipembere tichiti dambudziko riri kudzikira tinogona kunge tabhanya sezvo iye zvinezvi vanhu vari kubayiwa iyo nhomba vachiri pasi zvakanyanya.
Kuti nhomba idzivirire vanhu kuti vasatapurirwe chirwere vakawanda zvii zvinenge zvaitika varusiki?
Ivo vakuru vanoziva vesainzi vanoti kuti tinyatsoti vanhu vadzivirirwa zvakakwana tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika 80%. Asi nekuda kwekuti nyika yedu yeZimbabwe haina mari iye zvinezvi iri kutongomirirawo nhomba dzekupiwa idzodzidzi dzemadhonesheni. Saka kuzoona tobaya vanhu vanosvika 10 miriyoni haisi nyore, pachatora nguva yakareba kuti tisvike dhamba inosvika 10 miriyoni. Dekura kwekuti iye zvide domba dzedu dziri kuya burobu, dziri kuita zvezvo kuti choti, 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 choti. Saka vanhu 10 million havasi vekutamba navo. Saka senyika kuti tizonyatsoti vanhu vedu vanyatsodzivirirwa zvakakwana, tinofanira kunge tasvika panhamba iyoyo ye 10 million. Saka tichiri kure zvakanyanyisa.
Asi vamwe vari kuti havo pari kuratidza mukana wekuti zvinhu zviri kuita zviri nani varusiki.
Hongu tingafare kuti vari kufa nhamba yacho yadzikira, asi sezvadamboreva kuti kunyanyanyanya kune vanhu vari kutesta positive. Zvinogona kudaro nekuda kwekuti hatida testing capacity yakakwana, tichiri kutesta vanhu vashomanana. Saka ngatiregerei kupembera, ngatirambei tichitedzera zvese zvinotarirwa neWHO kuzvidzivirira. Kunyange zvazvo kana iyo nhomba ikauya, nhau yekuzvidzivirira haifanirwo kumira. Tinofanira kuramba tichipfeka maface mask, tinofanira kuramba tichigeza maoko, tinofanira kuramba zvekare tisingasangane mumagungano nekuda kwekuti dambudziko recovid-19 tichange tiidaro kwenguva yakati rebei zvakanyanyisa. Nekuda kwekuti muno munyika yedu yeZimbabwe hatina mari yekutenga mishonga sezvinoitwa nedzimwe nyika dziri kubva dzabaya vanhu vayo vakawanda.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nezuro wakare nechirwere cheCovid-19 uye vamwe makumi mana nevasere kana kuti 48 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Bazi iri rinotiwo kusvika musi wemuvhuro vanhu zana nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 156 vaive muzvipatara vachirapwa chirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva pachatanga hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mapfumbamwe negumi kana kuti 35,910. Kuchitiwo vanhu vafa vakasvika pachiuru nemazana mana nemakumi mana nevasere kana kuti 1,448. Service Commission inoti yatanga kuferefeta nyaya yekuti kune mumwe mutongi wedare repamusoro akadana nemushandi ari pasi pake uyo anonzi akazobudisa mifananidzo yemitongi uyu asina kusimira mushure mekunge aziva kuti aidanana nemumwe mudzimai. Kunyange hazvo Judiciary Service Commission isina kudoma mutongi uyu nezita, sangano renhau reZim Life iro rakatanga kubudisa nyaya iyi pachena rakaburitsa zita remutongi uyu saJustice Thompson Mabhikwa vari kuvulawayo. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo rimwe sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe raburitsawo gwaro renyunyuto pamusoro pemashoko ari kuburitswa mumadandemutande ari kupomerwa kune mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika Vakembo Muhadi ekuti vari kudanana nevashandi kumahofisi kwavo pamwe nedzimwe nyaya dzepabonde. Sangano iri riri kukurudzira kuti vamuhadhi vaferefetwe uye kuti patorwe matanho akakodzera. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravamuhadhi panyaya iyi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richadzinga makanzura ose ari kuita zveuori. Vachitaura nevatori venhau nezuro, vaMonzora vakatiwo hurumende inofanirwa kuona kuti uori hwapedzwa munyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
VaMonzora vaudza vatori venhau kuti bato ravo richadzinga makanzura ose anoita zveuori sezvo bato ravo risingadi nhengo dzaro dzinoita zveuori.
Tiri kuti vanhu vanoita corruption ngavasungwe, kunyanya-nyanya mumadhorobha ngakusungwe maland barons. Maland barons mazhinji ndebato reZANU-PF. Saka ZANU-PF ngaitibatsire nekusunga vanhu vayo. Isu seMDC kune makanzela atanga taona achiita uori, vamwe vacho takamatandanisa. Saka tiri kuti ZANU-PF ngaiitewo izvozvo, ngaititeedzere zvatiri kuita. Yosunga maland barons, ndo vari kukanganisa zvinhu muHarare, ndo vakatanga neuori nekuti vakauya vari maland barons vakabva vaita corruption kumacity fathers, corruption kumacouncillors, corruption kune vashandi vemuhurumende.
vamonzora vati vakaita musangano negurukota rezvematunhu vajulai moyo vakavakomekedza kupedza kuongorora nyaya dzemakanzura akambomiswa basa kuitira kuti makanzura aya akwanise kuita basa raakasarudzirwa
zvokuti tinoda kuti hurumende itibvumire itiregere tigadzirise matambudziko eHarare saka pfungwa yekutanga yatiri kuda ndeyekuti ngakuvei ne position ya executive mayor uyezve mameya nemakanzuras akasuspendwa nga nyaya dzavo ngadzikurumidze kuitwa kuita kuti vadzoke kubasa so muenzaniso kuno muno muHarare meya vawamafume vakasuspendwa deputy mayor vamukunguma vakasuspendwa saka tinoda kuti hurumende igadzirise nyaya idzodzo kuti nyaya dzavo dzipere tigadzirise matambudziko ari muHarare tataura zveni nyaya yekuti nenyaya yedevolution zvinoda kuti isusu CMDC tindisu tine vanhu varikurana Harare saka tinofanira kubvumirwa kuti tirane Harare yacho saka ndozvatatichitaura ndataura zveni nyaya yekuti ndakamboita musangano navajulai moyo ndichivapa matambudziko aya
Vamonzora vatora mukana uyu kukurudzira hurumende kuti irwise uori uo vanoti watekeshera munyika vamoyo vakaudza bepa naure Herald kuti havasi kufara nemafambisiro ari kuitwa basa nemakanzuro eMDC mumadhorobha mazhinji mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudzawo musangano webato ravo wepolitbureau svondo rapera kuti makanzura ose anenge asiri kuita zvaakasarudzirwa haafaniri kuvhoterwa zvakare pasarudzo dzinotevera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Ripasi.
Tombotarisa zviri mumapepa nau. Bepa nau News Day rine musoro wenhau unoti hurumende inofanirwa kusiyana netsika yekuzviita ndiyo mukoma mukuru pamapoka ose anopinda munhaurirano dzemihoro. Bepa naure Herald rine musoro wenhau unoti mumwe mudzimai wekuchinhoi akabaya nebanga mwana wemuvakidzani wake ane makore 13 mushure mekusavirirana kwakatanga pakati pevana. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vapfumbamwe vafa zvichitevera kuparara kwengarava yanga yakavatakura munyanza yeMarriott muEgypt. Vashandi vanononora munjodzi vachiri kutsvaga vamwe vanhu vanove vashanu vasati vawanikwa. Dare reSenate nechipiri rakatambira akadomwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden semiriri weAmerica kuUnited Nations mushure mekunge kupikiswa kudomwa kwake kwaiitwa nevamwe vebato reRepublican Party kwanonotsa kutambirwa kwake. Amai Linda Thomas Greenfield vakadomwa nemavhoti 40 nemasere aivatsigira achipikiswa nemavhoti 20. Kudomwa kwavo kunouya kwasara svondo rimwe chete kuti America itore chigaro chemutungamiri weUnited Nations Security Council musi wa1 kurume. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Upfumi asi huri kudyiwa nevanhu vamwe chete vakadzi kwose vasingaremekedzi vechidiki vari kukura vemizera mudiki mabhodha akavhagwa vanhu vari kushaya chekuita kumisha kune lockdown apa zvinhu zvakaoma kudaro nezanu PF yanditemesa musoro ndine hangu Samson Muchongo ndiri pano pasavhako papitora apo pasouth africa ndatenda
Masadi mose samarari studio 7 ndini listoni ndiri kutaura ndiri South Africa handina kutenda izvikuru nebasa guru ramunotipa rudzidziso rukuru chaizvo kuvana vezimbabwe vamunopa kwatisingakwanisi kuwana kunhepfenyuro dzemuzimbabwe umwe nokuda kweutungamiriri wedu ndichitiwo utungamiriri wedu hauna direction Nasi takunzwa kuti vana havabaiwi vane 18 miezi. Angofunga zvaada anongotaura nekuti ari papozisheni yaari kutungamirira ikoko. Iye tatambura muZimbabwe umu, takasiya misha yedu kare. Nasi kwauya chirwere COVID haichatitendera kunoona mhuri dzedu. Hautungamiriri watishungurudza uyu. Tinotenda zvikuru, rambai makadaro kutipa nhau dzakanaka kudai.
Makadiko vajonga kandimire ndinzwa matsemura ndiri paJoburg apa Cape Town apa urongwa we vaccine yakauya kuChina iyi ndikuona hurumende yashaya vanhu kubaya chai kuti vanhu havana kuudzwa zvirwere pamusoro penhomba iyi hurumende inongoya nenhomba haina kutestiwa nemascientist hainange azvisati zvichafamba zvakafamira sei irungoya nenhomba yekuti tatanga tobaya kuti vatanga tobaya vanhu zvino isusu tiri kuramba kubayiwa nhomba iyi muda kwekuti pakutanga kwambouya mushonga sikanzi vana vanofanira kubaya nhomba muzvikoro vana vakariita saka isi hatisi kuzobayiwa vakabaya nayo gego musoro ikokupa chavo tatenda vajonga
mangwanani mangwanani pastudio 7 mamuka sei ndinoti kune vana vezimbabwe vose vari muzimbabwe zvinoda kushinga kunamata pachikamu chedu chechirwere checovid-19 kuitira kuti panobayiwa vamwe vanhu mishonga iyi ive ichishanda isave isingashandi dzimwe nguva tingangodai tichida kupedzerwa vanhu nemishonga isingazivikanwi madhokota ngaanyatsikutarisa mishonga inobayiwa vanhu inyatsikuoneka kuti ndiyo chaiyo chaiyo here
Makadiko apo ndinonzi mukoma tapinda ndiri kumarikano Rustenburg ndoda kuziva unoiri kuti vaccine yakauya iyi yakamira sei vana vezimbabwe vakambotaurwa here nezve chakanakira kana chakashatira vaccine iyi ivo vakuru vakuru vacho vakatanga kubayiwa umwewo wakapuwa vana vezimbabwe kuti vaccine yavakabayiwa ndiyo ichabayiwa vamwe vanhu vese uripo here
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vaimbove vashandi vaiona nezvekudzivirirwa kweparamende yeAmerica yeUS Capitol nezuro vakapa humbo hwekutanga kubva pakarwiswa muzinda uyu musi wa6 ndira nevanhu vairatidzira. Varume vekupa humbo ava vakapomera mhosva yekusavepo kweruzivo rwakakwana sechikonzero chakaita kuti vakundikane kudzivirira kurwiswa uku. Vakatiwo kurwiswa uku kwakanga kusingatarisirwe uye kwakanga kwakarongwa nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Vaimbove vashandi ava avo vanoti aive mukuru wemapurisa eUS Capitol vaStephen Sand, vaive mukuru wezvekuchengetedzwa kwemutemo mudare repasi kana kuti Sergeant at Arms vaPaul Irving, pamwe nemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemutemo mudare reSenate kana kuti Sergeant at Arms vaMichael Stinger, vakamira pamberi pemakomiti eSenate anoti inoona nezvemukati menyika kana kuti Senate Committee on Homeland Security nemitemo nekufambiswa kwemabasa yeRules and Administration. Aka ndeka kutanga mumatano anotarisirwa kutorwa mukuferefeta chakatadzisa kudzivirirwa kwekurwiswa kwemuzinda uyu. Vatatu ava vose vakabva vasiya basa zvichitevera kurwiswa uku. Uko kwakasiya vanhu vashanu vafa kusanganisira mupurisa uye mamwe mapurisa zana nemakumi mana vakakuwadzwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe uye varisa chigaro webato reMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Ndinoti zvaitwa neSenate ndozvinofanira kuitwa nehurumende inotevedzera mutemo nehurumende inotungamidza vanhu vayo pamberi. Kana vanhu vapondwa, vanhu vafa, hurumende inofanira kuita zvose zvainogona kutsvakurudza kuti vanhu vazive chokwadi chakaitika ipapa. Kati kutoona Senate ichitoita izvozvi, pane zviripo, pane zvavari kuona, pane zvavari kufungidzira, ende ndozviziva kuti zvichakudukurwa zvese kusvika zvabuda pachena. Ndofunga tinoziva tese kuti nyaya iyi yakatanga sei. takaona isusu angari mutungamiriri wenyika va Donald Trump vachitaura pagungano ravakaita rekupedzisira vachitaura kuti ivo vanhu endai munoita zvamunokwanisa kuita ikoko kuitira kuti tsarudzo yaifanira kuitwa isafambe zvakanaka vakanzwikwa vachitaura saka izvozvo ndozviri kutariswa kunzi ndozvinogona kunge zvakakonzeresa kuti vanhu vazoendako vaine hasha vaine huturu vachizoita zvavakaita kucapital hill
tanzwawo varume vakapaunguva vachitaura nyaya yekuti mapurisa anochengetedza pacapital anga asina zvikwanisiro pamwewo nehunyanzvi hwekuti vanga vachidzivirira rudzi rwakadaro rwemhirizhonga zvinorevei panyaya dzekuchengetedzwa kwenzvimbo dzakakosha muamerica
zvinhu zvakadaro zvinotokatyamadza vakanemere zvinototyisa kuti nyika yakaita seamerica inowanikwa ichibvuma kuti zvinhu zvakadaro zviitike panzvimbo yakakosha kudaro yainge ine vatungamiriri venyika tinoziva kuti vice president vanga varimo imomo vakatozoita zvokutotiziswa saka apa zviri pachena kuti vanhu ava vakasheedzwa national guard ikasheedzwa ikanonoka kuuya mapurisa anga asina zvombo kana zvikwanisiro zvokuti vakwanise kumisa vanhu maonero angu ini ndeyekuti zvinhu zvanga zvakatorongwa itsoro yanga yakatorongwa vanhu avanga vasina zvavanga vainazvo nekuti vaisafanirwa kunge vainazvo
izvi zvinosiya papi vatrump tichiona kuti ndo vari kunongedzwa munyaya iyoyi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vanhu kuti vange vachiratidzira
takaona vachipukunyuka neburi retsono pane nyaya yakabhenge atangwa nesenate asi apa ini ndirikuona kuti panenge pachanetsa nekuti umbowo huripo matauriro avo avakaita anokwanisa kutorwa nevesenate nevedare resenate sekunge aikurudzira vanhu kuti vaende kunoponda kuti vanhu vaende kunokanganisa vaende kuita mhirizhonga pacapital hill mashoko acho aripo pazvivhitivhiti saka achashandiswa seumbowo tinoziva isu kuti mashoko emunhu mukuru anoteererwa nevamwe vanhu vari pasa saka ndozvinogona kuzovaisa pachigrimba obva vabata
havanga vari chizvarwa chezimbabwe variisa chigaro webato remdc alliance mudunhu renorth america vatawanda dzokora vari parunare kunorth dakota muno muamerica nestudio 7
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
You get what you deserve. If you are losing control, one day you go wrong. Kapusa uchadona, saka wogara wapawona. Wanikigawani ya mbuzani negedachika. Wajisivita, kutisita zotika. Kunyangizika zile zopo mazina mbachika. Tulia kujiva na guzo una ime picture. Wanikigawani ya mbuzani negedachika. Wajisivita, kutisita zotika. Kunyangizika zile zopo mazina mbachika. Tulia kujiva na guzo una ime picture. Wakikadachika, sasiro kshetuka. Asichandina siyo penyana kureluka. Ukasa wame seruwa, ukasa peyeuka. Asiyo deuka, imenge ya tudeuka.
Sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 2727 vakabayiwa nhomba yecovid-19 nezuro nyika yose Dare reseneti rima Amerika rinonzwa kekutanga umbo wezvakatora nzvimbo pakurwiswa kweparamende nevatsigiri vava Donald Trump musi wa 6 ndira gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Joga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.